Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechipiri mbudzi 6 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbova gurukota rehunyanzvi hwekufambiswa kwemashoko vasupamandi wanzira vasungwa nhasi vachipomerwa mhosva dzekushandisa masimba avo zvisiri izvo pavaive vachiri gurukota rehurumende. Mumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Brian Nichols vanopa hurumende mari inosvika zviuru mazana mana nemakumanomwe nemashanu emadhora iyo ichashandiswa mukuvakiridza masvingo eGreat Zimbabwe pamwe nedzimwe nzvimbo dzekushanyira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Brian Nichols vapa hurumende mari inosvika zviuru mazana mana nemakumanomwe nemashanu emadhora iyo ichashandiswa mukuvakiridza masvingo eGreat Zimbabwe pamwe nedzimwe nzvimbo dzekushanyira munyika. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vachitaura paurongwa hwekuparura chirongwa ichi nhasi paGreat Zimbabwe Ruins, Ambassador Nichols vati chirongwa ichi chaitwa kwemakore maviri uye vanokoshesa nzvimbo dzinochengetedza tsika nemagariro pamwe nenhoroondo dzenyika.
The project here is a $475,000 two-year effort. Stephen Battle talked about
it. Ichi ndeche 475,000 uye ndeche makore maviri. Sezvambotaurwa naStephen Battle, tichaita basa rekudzoredzera nzvimbo iyi tichibvisa muti weLandana Kamara tozovakiridza mudhuri uyu waoma.
Ambassador Nichols avo vatanga vatenderera nekukwira gomo raigara mambo wenzvimbo iyi vati vafara nekuona masvingo akavakwa pasina dhaka nesemende uye vachiona tsika dzechinyakare dzaiitwa panzvimbo iyi. Muzinda weAmerica waparura chirongwa ichi uchibatsirwa nesangano runa nezvekuchengetedza kwenzvimbo dzinoshanyirwa pasi rose reWorld Monument Fund kana kuti WMF pamwe nebazi rehurumende yeZimbabwe rekuchengetedza kwenzvimbo dzinoshanyirwa munyika. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa kuWMF vaStephen Battle vati vanofara zvikuru kushanda nehurumende yeAmerica pamwe neyeZimbabwe mukuchengetedza nzvimbo dzekushanyirwa uye tsika nemagariro evanhu.
US Embassy and the people of the United States for their extremely generous support for this project. I would also like to thank the people
that vanofara zvikuru kuuya kuno kunzvimbo yemasvingo. Ndinotenda muzinda weAmerica nevanhu venyika iyi nechirongwa ichi. Ndinodawo kutenda vanhu veZimbabwe nekutivimba kuti tiite basa iri. Tinonzwisisa kukosha kwakaita nzvimbo iyi kuvanhu veZimbabwe uye ticharemekedza zvikuru uye tinofara kuti tava nemukana wekushanda panzvimbo yakakosha muAfrica yose yeGreat Zimbabwe.
Gurukotora redunhu remasvingo vaEzra Chadzamira vatenda zvikuru rubatsiro urwu vachiti zvichavandudza bazi rezvekushanyirwa munyika asi vakurudzira America kuti ibvise zvirango zveupfumi zvavati yakatemera Zimbabwe.
Tinotenda rubetsero tinogamuchira zvakasimba takanangana nevision yapurezidendi apa middle income economy saka togamuchira rubetsero kwavo. Kana kuchiuya guru rubetsere sezvakauya kusiya kusina mamwe maissues behind.
Mukuru wemabasa mubazi rekuchengetedzwa kwenzvimbo dzakakosha dzekushanyirwa munyika Dr. Godfrey Mahachi vatendawo mabasa aitwa neAmerica.
Great Zimbabwe inzvimbo inoda kuchengetedzwa inzvimbo yavane makore akawanda mazana namazana makore. Saka inoda kuti gare ichigadzurudzwa yatinoti ko restoration muchirungu. Saka rubatsiro rwatapiwa ruchaita kuti ko National Museums and Monuments of Zimbabwe tikwanise kuita mabasa iwayo anoita kuti ko nzvimbo ino ive yakavandudzwa zvinoita kuti kuvashanyi kana kuti vanodzidza vawane nzvimbo iyi yakanaka.
Vagari venharaunda yene mamwa umwe mune masvingo eGreat Zimbabwe vatambirawo chirongwa ichi vachiti chinoita kuti nzvimbo yavo irambe ine kukosha kunoda navashanyi vekunze. Vabothwo Mushai vachimirira Ishe Nemamwa vati zvaitwa neAmerica zvinorumbidzwa uye zvakakosha mukuchengetedza tsika.
Indonzi Bothwo Mushai ndakamirira Chifi Nemamwa. Ndaona Robert Potapo, Robert Potapo ane vanhu vekuAmerica neambassador wekuAmerica uchaibatsira vakanyanyisa nekuti vanhu vachawana mabasa. Hapana munhu angazobva kure kure achiwana basa iroro rekuti abvise landana iyoyo. Uyezve landana yanga ichitokonzeresa kuti zvimwe zvigwere zvemombe kana mapunda mumasamera. Saka tikabvisa landana iyoyo itodzokera pachinyakara chedu kuti pasina landana mazuva akatanga kuvakwa nzvimbo yedu ino. Saka ngati miti yekare yose yanga isingabudi isingakwanisi kukura zvakanaka nelandana yakuzokura zvakanaka.
Muzinda weAmerica wati mumwe mari chashandiswa kuvakurudza midhuri yematopos kumatebhele South nedzimwe nzvimbo dzinoda rubatsiro. Asi paGreat Zimbabwe vati mari iyi ichavakiridza mudhuri nekuchengetedza nhoroondo yetsika dzepasi chigare uye kuchauya vana mazvikokota kubva kuAmerica nemichina yechizvino zvino ichabatsira kuchengetedza nhoroondo idzi. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa raramba mashoko ari kutenderera mumadande mutande ekuti radzinga kanzura weBulawayo rokuti vadzinga mutevedzeri wameya weBulawayo uye vari kanzura vatinashe Kambarami mushure mekunge vasarudzwa zvakare semutevedzeri wameya vasina kukwikwidzwa. Munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu muMDC uye vari mukuru wevashandi muhofisi yemutungamiri webato vaSecil Zvidzai avanonzi ndo vakanyora tsamba yekudzinga vaKambarami iri kutenderera madande mutande vanoti havana ruzivo nezvetsamba iyi vachiti ivo havana masimba ekudzinga nhengo mubato. VaKambarami vakanga vasiya chigaro chemutevedzeri wameya nemusi wesvondo mushure mekupiwa mazuva mana omwe nebato ekuti vasiye chigaro chitorwe navamulandu Ncube. Asi zvinonzi musarudzo dzakaitwa zvakare nezuro dzichitungamirwa nasachigaro weMDC Muzvare Tavita Kumalo, vaNcube havana kukwikwidza izvo zvakaita kuti vaKambarami vapinde vasina aivakwikwidza. Asi vaZvidzai vanoti meya veVictoria Falls waSomvelo Dlamini nameya veChegutu vaHenry Muchatibaya havakamiswa mabasa vachamiswa pamberi pekomiti inoranga nhengo mumatunhu avo svondo rinouya. Vanotiwo vakamirira kunzwa mafambiro akaita sarudzo dzekuBulawayo nezuro kuti vazokwanisa kutaura pamire bato panyaya yavaKambarami. Ngatinzwei hurukuro yataita navaZvidzai.
Ndinofunga munotaura nokuda kwetsamba yamaona iri kutenderera mumavhitivhiti emazuva ano aya. Tsamba inoreva kuti ini ndadzinga kanzi vaKambarami. Tsamba iyoyo ndeyenhema, haina kubva muofisi mangu kana mapresident. Saka chokwadi chiripo ndechekuti tsamba yanyogwawo navavengi kana vamwe vane mifungo yavo yavanayo pamusoro pemusangano wedu. Zvandingataura pana vaKambarami ndezvekuti nomusi wesvondo president vakava nomusangano neprovhinsi yeBulawayo. Pamusangano ipapo vakataura tsanangudzo dzose dzekuti takabuda sei navanhu vatakava navo nemameya vakava macancellors. So kuBulawayo kokasi yedu yakabuda nanonzi Mulandu, asi Kambarami akazokwikwidzawo ndiye akazohwina. Takamuti aiwa bodo chirega izvozvo. Musi weSunday pameeting naPresident akazoti ha mwana uno anonzi Kambarami anoteerera, ndarega president ndabva ndarizaina kuno kupati. Kubva arizaina zvika akseptwa. Saka after that pakazoitwa process yekuchitsvaga kuti zvino anopinda ndiani, asi gango ranga ravhurigwa munhu wese. Saka chairman wedu Tabita Kumalo akazoita process yekusarudza futi, pakaonekwa kuti Kambarami ndiye akabva ahwina.
Saka kusarudzwa zvakare kwavaita zvakureva here kuti bato haricha tora zvakare matano?
tiri kutarisana nenyaya yekuti tinzwe kuti chii chaichakaitika report inobva kuprovince nevakarana process yacho iyoyo tonyatsonzwisisa kuti zvakafamba sei. Saka panguva ino yatiri hatigoni kuti tadzinga munhu sezvo kutaurwa netsamba iya iri kutenderera iyai yatinoti tsamba yemanyepo, fake letter.
Zvii chaizvo zvikuru zvakakanganiswa navakambarami zvokuti vangazodzingwa zvakare iyo vasarudzwa neveruzhinji?
Misangano yose, nyika dzose chekerere. Hakuna kunonzi second capital yenyika kana capital chaiyo. Mayor kana deputy mayor angangova angaitika neaccident. No plan, no rongwa. Nekuti basa riripo ibasa guru. Saka takaita process yaifanwa kukudziwa nemunhu wese. Process yandataura iyai yaifanwa kuti irespektive.
Saka kusarudzwa zvakare kwavazoitwa uku kunorevei kuubato?
Uyu mukomana wemusangano. Saka tichaona kuti zvinobuda paprocess yakaitwa, maripota atichagashira, anoratidza here kuti anga abvumirwa kuti aite izvo. Kana anga abvumirwa, then game on. Kana anga asina kubvumirwawo, mutongi gava todzoka patanga tisi.
Vanga vari munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu muMDC, Vaseso Zvidzai, vari parunare muHarare neStudio 7. America iri kupinda musarudzo dzepakati petemu yehurumende nhasi, idzo dzichaona zvigaro zvose 435 zvevamiriri veparamende, pamwe nezvigaro 35 zvenhengo dzeSenate zviri kukwikwidzwa, kusanganisirawo zvimwe zvigaro zveutungamiri hwematunhu ose. Bato reDemocratic Party riri kurwisa kuti rishandise mukana wesarudzo dzepakati petemu idzi kutora masimba kubva kubato reRepublican Party iro rino utungamiri hwematare eSenate nerepasi reHouse of Representatives. Sarudzo idzi dziri kuitwawo pakati petemu yemutungamiri wenyika vari vebato reRepublican vaDonald Trump. Matunhu anotarisirwa kuita makwikwi akasimba anosanganisira California neArizona neFlorida. Sarudzo dzemuna 2016 dzakaita mutauro Russia ichipomerwa mhosva yekupindira musarudzo idzi kuitira kuti zvaibuda zvitsigire vaTrump, asi vaTrump vari kuzviramba. Mavlas Mhlanganya uye weStudio 7 abata chizvarwa cheZimbabwe chiri muWashington DC, amai Pearl Matibe, kuti tinzwe maonero avo.
Inini zvandirikuita panapa ndiri kushanda ndichibatsira ma-congressmen, atingaiti isusu kumusha kwedu ma-MP, asi kuno kwanoitwawo ma-congressmen nema-congresswomen vanenge vachikuchidzana ma-election ano midterm US election. Saka ndiri kubatsira about 20 ma-congressmen across America yacho yese pama-campaign avo.
Muri kubatsira bato ripi tichiona kuti pane ma-Republicans nema-Democrats?
Inini ndiri kubatsira Democratic Party. Ma-congressmen vamwe vacho vandiri kubatsira ndi-Senator Tim Kaine, Beto O'Rourke, who is running for governor in Texas, Abigail Spanberger for Virginia, Dan Feenman are who runna ku Minnesota, Lauren Bayer, who is running for Florida. Saka vakawanda vandiri kubatsira pano.
Zvii zvamadzidza pakubatsira musarudzo yemuno muAmerica zvamunofunga kuti zvingashandiswa kuZimbabwe paelection iyo yemamidterm election?
Chandinoona inini ndechekuti takwanisa kuwana vanhu vakawanda vatakarekruta kumagrassroots kuti vauye kuzotibatsira pakampeni yedu. Kubva zvatingati isusu kumusha kuenda cell by cell, ward by ward, province by province, ndozvandingadai tiri kuita kumusha kuZimbabwe. Kunoku zvakangofanana, asi kunoku tinenge tichivati precinct by precinct, constituency by constituency.
Munoona imi bato renyu remaDemocrats richizokunda here tichiona kuti pari zvino maRepublicans ndiwo vakabata yatingati Senate zvese neCongress?
Zvatiri kuvimba ndezvekuti tichakwanisa kutora control of the House. There are two chambers, the House and the Senate. Saka muSenate ndine projection yekuti izvo tinokwanisa kuwana more than 87%, and the Democratic Party inokwanisa kuwina the house, which will be very, very good for us. Isinini ndakamirira ndichibatsira macongressmen, andinoziva ini kuti ane shungu dzekuona upenyu hwedu isusu kuAfrica uchiendera mberi zvakanaka. Saka ndiwo macongressmen andinenge ndichisupporta inini kuti apinde mucongress kuitira kuti patinenge takuvaita engage, vanenge vachiengaja vachinotinzwisisa, ini ndiri kuvadzidzawo ivo vachindidzidzawo. Pakuengaja ipapo ndofunga zvinhu zvinoreruka kumusha.
Chizvarwa cheZimbabwe chiri muWashington DC, amai Pil Matibe vachitaura naMafilas Muhlanganya uye weStudio 7.
Kuwerere mwedzi uno wambudzi 2018 nepfenyuro yeVOA yakabatana neveMedia Center ichange ichitungamirira hurukuro pamusoro pemamiriro ezvinhu muZimbabwe. Hama dzinodiwa, muri kukokwa kuhurukuro idzi dzichaitirwa munzvimbo dzinotevera: Chipinge musi wechina 8 mbudzi, Mutoko musi wa 15 mbudzi, Harare musi wa 21 mbudzi, Gwanda musi wa 26 mbudzi, Lupane musi wa 28 mbudzi, Toguma neBulawayo musi wa 30 mbudzi. Sanganai neni Praxedes Jeremiah mune dzimwe dzenzvimbo idzi.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weCameroon waPaul Biya, vanoe mumwe vatungamiri weMaAfrica vagarisa pazvigaro, vagadzwa nhasi kuve mutungamiri kweimwe temu yechinomwe zvichitevera sarudzo dzakapikiswa zvikuru uye kusagadzikana kuri mudunhu rinotaurwa rurimi rwechirungu. Vanhu vemuAmerica havari kupesana zvikuru vari kuvhota nhasi musarudzo dzepakati petemu yehurumende. Zvigaro zvose mazana mana nemakumi matatu nezvishanu zvemudare reparamende nerepasi zviri kukwikwidzwa, pamwe chete nezvimwe makumi matatu nezvishanu kubva muzana zvemudare resenate. Mangwana matare anoti repamusoro resenate nerehouse of assembly achapinda mumusangano wekuzeya nyaya yebhajeti regore rinouya ichange ichikokerwa nebazi rezvemari. Musangano uyu uri kuitirwa muBulawayo. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti nemamiriro akaita zvinhu munyika, bhajeti iri igangaidzwa mukwenyi mezi yawawira mudumbu kugurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Musangano uyu uri kutanga mangwana kusvika musi wesvondo, uye nhengo dzose dzedare reparamende dziri kutarisirwa kuti dzinge dziripo. Hurumende pari zvino iri kukwereta mari yakawandisa kuti iedze kuzadzikisa mabasa ayo. Mari iyi iri kukweretwa munyika pamwe nekunze. Izvi zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi zviri kupa kuti Zimbabwe ikundikane kubuda mumadhaka mairi munyaya dzezveupfumi. Vanokokera ZANUPF mudare reparamende vapupura itogarepi vanoti vanoda kuti bhajeti regore rino rinyanye kutarisa nyaya dzekubatsira varombo kunyanya.
Mubhajeti medu tinenge tichitarisira kuti vanoita zvebhajeti izvi vaongorore zvinobata ikonomi, asizve mukuita zvose izvi vatarise ruzhinji rwedu runenge ruri pasi pasi muupfumi kuti vachengetedzwa here, vatingati social protection.
Panyaya yekuti hurumende iri kushandisa mari yakawandisa, vatogarepi vati chiri kuda kuitwa chete kuwedzera mari dziri kupinda muhomwe yehurumende.
Ngatiite bhajeti rinokurudzira mamainzi edu kuti abudirire, adzichauta yedu ibudirire, vese vanoita manufacturing beneficiation izvozvo zvikangobudirira chete, iyi nyaya yebhajeti yokuti hurumende inotipenda mari yakawanda iri tichaona vanhu vachitonyarara.
Asi vaive gurukota muhurumende mubatanidzwa vachiona nezvegwara reupfumi vari nhengo yeMDC vatapiwa mashakada vanoti havaone paine chinobuda pabhajeti iri.
Kutaura chokwadi, kubhajeta kunonetsa muZimbabwe nokuti nhava yacho izere mhepo, muchikwama hamuna chirimo. Saka hapana bhajeti rakasvinura ringatobuda, nyika yakabhuroka. Bhajeti zvinoda mari, revenue yakakura.
tabvunzawo vamashakada kuti ko daiwo vari panyanga vaibata senyaya iyi.
Pakaipa vakatoipa. Chinhu chokutanga ndechokuti mari iri kumaparasitaita yese yaifanira kuti iuye kutoprivatiza ese maparasitaita aya totengesa kuti tiwane mari. Maminerals yedu kwaakubhenefisheta kuti tengese ane value addition kwete kumatengesa ari maraw materials. Kwaakutoapila kuFDI neofficial development assistance. Kwaakutoapila kudiaspora kuti vafande budget, nekuti diaspora inotipa about a billion a year. Ndokuti domestic resource mobilization yemataxes iri kunetsa nekuti industry yakafa.
Mukuru wecommunity working group on health Vaitai Rusike vanotiwo hurumende inofanira kukoshesa zvakanyanya nyaya dzeutano.
Dai hurumende yaita kuti ise mari inoenderana neAbuja Declaration iyo inoreva kuti 15% yetotal budget ingadai ichipihwa kumabasa ezveutano. Saka ndo chinhu chekutanga chakataurwa nemadistricts mazhinji. Kwozouya nyaya yemishonga, vanhu vari kushungurudzwa zvikuru nekuda kwekuti vari kuti vakaenda kumakiriniki vakaenda kuzvipatara kuri kuwanikwa kusina mishonga. Saka vanhu veruzhinji vaiti izvo dai hurumende yaisa mari yekuti kunge kuchitengwa mishonga yakakwana.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanotiwo hurumende inofanira kudzikisa mari yairi kushandisa.
Dambudziko rehurumende pari zvino nderekuti expenditure hurumende yakakura zvizhinji asi mari yatiri kukwanisa kucollecta shoma. Pakati tivhurumutsa ne2% tax pamatransfers atinoita vasina kutitsanangurira kuti hongu yekunyange zvavo chida kutsvaga revenue asi vari kuitei nemaexpenditure mamwe acho asina basa rese. Saka chekutanga tida kuona mamessures avari kuisa panzvimbo kuti vakate maexpenses.
Budget iri riri kutarisirwa kuparurwa mwedzi uno uye ndiro rekutanga richaparurwa navanxube vari gurukota rezvemari. Vanxube vakatozivisa kuti vanoda kuderedza mari iri kushandiswa nehurumende uye kugumura mabasa vamwe vashandi. Ndakamirira Studio 7 muWashington, ndini Blessing Zulu.
Vaimbo vagurukota rezveunyanzvi hwekufambiswa kwemashoko vasupamanduwa nzira vasungwa nhasi vachipomerwa mhosva dzekushandisa masimba avo zvisiri izvo pavaive vachiri gurukota rehurumende. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vamanduwa nzira vazvipira kumapurisa nhasi pavapinda munyika vachibva mhiri kwemakungwa mushure mekunge mapurisa aratidza kuti ane nyaya dzaari kuferefeta dzine chekuita navo. Rimwe remagweta avo vaBrian Hungwe vaudza Studio 7 kuti vamanduwa nzira vari kupomerwa mhosva mbiri dzekushandisa masimba avo zvisirizvo pavakange vachiri muhurumende. VaHungwe vati vamanduwa nzira vari kupomerwa mhosva yekunzi vakapa basa kambani yanashipanga mazano yemegawatt kuti itire kambani yeNet One basa pasina kuonekwa kuti kambani iyi yainge yakakodzera here kana kuti kwete kuti iite basa iri kana kuti kuendwe kune inodaidzwa kuti tenda. VaHungwe vati vamanduwa nzira vari kupomerwawo zvakare mhosva yekupa vaiva mubatsiri wavo kana kuti personal assistant basa repamusoro Board Repost and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe vachityora mirau yekutongwa zvakanaka kwemakambani pamwe nezvakanga zvatarwa nedare remakurukota. VaHungwe vaenderera mberi vachiti vamanduwa nzira vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa vachiti vaudza mapurisa kuti hurumende haina kana mari yakabhadhariswa nekambani yemegawatt vachiti basa rakaitwa iri rakapa kuti kambani yeNet One ikwanise kudzosa makumi nemakumi ezviuru zvemadhora zvayakanga yarasikirwa nazvo. VaHungwe vatiwo vamanduwa nzira avo vachiri mumaoko emapurisa vakatarisira kumiswa pamberi pedare mangwana vachipomerwa mhosva idzi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo tatadza kubata mutauriri wemapurisa amai Cherry Charamba. Mune imwewo nyaya, vanhu vanodarika makumi mashanu vanonzi vapinzwa muchipatara mushure mekubatwa nechirwere chemanyoka mumusha wekambuzuma muHarare. Zvinonzi pane vanhu vanodarika makumi mashanu vari kurapwa chirwere chemanyoka mumusha wekambuzuma izvo zvave kutyirwa nevagari kuti chingangove chiri chirwere chekorera kana typhoid. Mumwe mugari wemukambuzuma uyo ari kurwara nemanyoka aya amai Nancy Mukandi vati vaenda kuchipatara vakarapwa asi vamwe vachirimo muchipatara.
ndaenda kuchipatara ndikanorapwa manyoka. Asi dambudziko riripo ndirekuti kuchipatara kwacho kwasara vanhu vakawanda futi vanotopfuura 50 varikunzwa manyoka. Tiri kumwa mvura ine tsvina, mvura yatiri kumwa yakasviba.
Sachigaro weCommunity Water Alliance, amai Hilda Beta Rwambiwa, vati chirwere chemanyoka ichi chinogona kupararira kana kanzuro ikagarisa veruzhinji vasina mvura.
Mune vanhu vemakore anobva pama mashanu kusvika kunavo vechikuru vari kubatwa nedenda remanyoka. Zvinotishungurudza zvikuru nekuti tinoona kuti nyaya idzi dzinobva pakuti nyaya dzemvura dzisi kutariserwa pane zvakanaka. Nyaya dzemvura dziri kutariserwa pasi nokuti mubudget tiri kuona chikamu chiri kuiswa kunyaya dzemvura kugadzirisa mapipe emvura neesuwage. Chiri kupiwa mari shoma chokwadi and pamari iyi ndoi iri kuzokonzeresa kuti nhau dzemvura dzinge dzichingoramba dzichiita maproblems mukati mecommunity yedu. Nokudaro tinokurudzira avo vesitufarare kuti pabudget process yavari kuita vange vachiwedzera mari yavanoisa kumvura kuitira kuti tisaramba tichirasikirwa neupenyu nevanhu vanenge vachirwara nechirwere chedenda iri.
Zvichakadai, mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vati kanzuro yavo iri kuedza pose painogona napo kuti chirwere chemanyoka ichi chisapararire. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezveutano vaObedaya Moyo kutinzwe divi rebazi ravo panyaya iyi. Vanhu vanodarika makumi mashanu vakafa nechirwere chekorera muHarare mwedzi mishoma yadarika, uye vazhinji vavo vaigara mumusha unogara veruzhinji weGlenview. Asi pari zvino hurumende inoti yakakwanisa kudzivirira kuti chirwere ichi chisarambe chipararira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Muchirongwa chedzi connection nhasi tichange tichikurukura nevechidiki vachangopedza zvidzidzo zvavo kuzvikoro zvepamusoro-soro tichinzwa kuti vari kuwana here mabasa kana vachinge vapedza zvidzidzo zvavo. Kana uri mumwe wevechidiki ava uchida kupinda muchirongwa chedu, titumirei WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection, muineni Ntungamiri Nkomo.
Mundikakamizira mwamuna amene sali kukosi kwanga, mwamuna siwa musiku wanga, mundikakamizira tumakolo. Kakamizira mwamuna chifukwa chandala machave, ziwani chikwa tichotere pamangara mavuto pasokoro. Mundi kakamizira mwamuna amene sari kukosi kwanga, mwamuna siwa musiku wanga, mundi kakamizira tumakolo. Mundi kakamizira mwamuna chifukwa chandala machave, ziwani chikwa tichotere pamakala mavuto pasogoro. Mundi kakamizira mwamuna amene sari kukosi kwanga, mwamuna siwa musiku wanga, mundi kakamizira tumakolo.
Nzwisa yekambo kanobva kuna Nasho Pick and Kazembe, fupa lukakamiza. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vaimbova gurukota rezveunyanzvi hwekufambiswa kwemashoko vasupamandi wanzira vasungwa nhasi vachipomerwa mhosva dzekushandisa masimba avo zvisiri izvo pavaive vachiri gurukota rehurumende. Mumiriri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Brian Nichols, vapa hurumende mari inosvika zviuru mazana mana nemakumi manomwe neshanu emadhora iyo ichashandiswa mukuvakiridza masvingo eGreat Zimbabwe pamwe nedzimwe nzvimbo dzekushanyira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekana nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Chris Gande.
sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali chona njani silukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 6 lwezi 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, owayengumphathintambo obona ngokusetshenziswa kwemitshina kulezi nsuku njalo engummeli wenyanga South edale lephalamende umnumzana Superman Diwanzira ubotshiwe lamhlanje esetheswa amacala enkohlakalo amabili. Umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols unikeze isipho semali ezinkulungwane ezingamakhulu amane lamathumi ayisikhombisa akhangelelwe ukusiza kwinhlelo zokulondoloza ezemvelo esigabeni seMaswingo. Ingqabangqoza iyaqhubeka kubandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa phezu kodaba lwabosodolobho ikakhulu umsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Tinashe Gambarami. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathintambo obona ngokusetshenziswa kwemitshina yalezi nsuku njalo engummeli wenyanga South edale lephalamende umnumzana Superman Diwanzira ubotshiwe lamhlanje esetheswa amacala enkohlakalo amabili. Amapholisa athi uMandiwanzira uzamiswa emthethandaba kusasa. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Ukubizwa kukaMandiwanzira kuvezwe ngokhokhela iqula lamagqwetha amelayo umnumzana Selby Wacha esebenzisana labo advocate Thembi Gwaliba lo Brian Hungwe benkampani yeDube Manikai and Wacha. Amagqwetha la aveze ukuba uMandiwanzira uhle wayazibika emapholiseni evela uhambo lwakhe obeluphathelene ngomsebenzi emazweni. Amapholisa abikwa embuze phezu kwendaba ezibalisa ukuphatheka kwenkampani yeMegawatt kunhlelo zokusebenzisana leyabo makhalekhukhwini eNet1 engazange alandela indlela yethenda. Wetheswa njalo icala lokufaka esikhundleni obengumsizi wakhe ngesikhathi sesengumphathintambo ukuba yingxenye yamalunga ebhodi yePortras engalandeli umthetho. Kodwa abantu abaningi bathi okwenzakalayo akulani lokulungisisa okuhluphayo elizweni okufana lezomnotho ngaphandle kokuba bebonisana nje ukuba iqhude elikhulu ngubani. Omunye wabo olombono onje ngumnumzana Nkosikhona DBD.
Yikuthi nxa indlovu sezisilwa utshani obulimalayo, so kungabe kuzindlovu ezilwayo esezenza ukuthi lawo lo jaha lo ukuthi abanjwe laye ajeziswe kumbe. Angikholwa ukuthi kungabe kule anything to do lo lwezomkhono welizwe, but izinto nje ezingathi within iZANU-PF ngokwayo. Angazi indlovu zingabe zisilwa kulimala abanye, kodwa nxa zisila zinjalo akuncedisi umuntu onjengami ohlala eZimbabwe esilezinkinga esizikhangeleyo ezingela ama-solutions.
Uthi okwenzakalayo kuyizimpi zabakuhulumende lasebandleni elibusayo leZANU-PF nje kuphela kubangwa ubukhosi.
Kaningi ningi nxa umuntu ebotshwa especially labade bekuhulumende engasekho kuhulumende uyaphonga ubizwa nje mbijana ake etshona labanye emapholiseni khonale abasesuke sezihambele endlini. Then ukuthi sokuphambili inyana sinanzeka ukuthi o bekuhambisana lokulwa kwezindlovu lokutshintsha kwezinto, impumpuso sutshintshile ubungale kumgabe sutshintshe wathi lafa phambilini lapha ku-social media lapha ubona kungani sokulokunye okungani kuyaphuma ezindabeni zezepolitics lesi.
Uye walandula wonke la macala omabili awetheswayo uMandiwanzira ethi akukho akuphambanisayo njengoba laleyo nkampani yeMegawatt ingazange ithole lutho emsebenzini eyawenzela abenet1. Umandi Wanzira ukhangelele ukumiswa phambi komthethwandaba kamantshi kusasa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ingxabangxoza iyaqhubeka kubandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa phezu kodaba lwabosodolobho ikakhulu umsekeli kameya okobulawayo umnumzana Tinashe Kambarami. UKambarami wazise ngomgqibelo ukuthi usehla esihlalweni lesi kodwa izolo wathi usebuyela njalo ukuthi ancintise wasencintisa wanqoba. Okunengasikuzweni kubathabile masuku ekobulawayo.
Uzulu wakobulawayo uveze ukudana okukhulu ngodaba lukamsekeli kameya waleli dolobho ngemva kokuba echiye umsebenzi qede aphinde ancintise ekhethweni engela omphikisayo. Ibandla le-MDC lanikeza uKansila Kambarami insuku eziyisikhombisa ukuthi achiye isikhundla okuyinto ayenzayo qede wancintisa njalo ekhethweni lokuthi kufakwe omunye umsekeli. Uzulu wakobulawayo obevele elwisa ukuthi uKansila Kambarami asuke esikhundleni uthabe okwesikhatshana kodwa waveza ukudana sekuzwakala ukuthi sephinde wabuyiselwa esikhundleni. Amanye amalunga ebandla le-MDC athi lokhu sekusipha ibandla le-ZANU-PF ithuba lokuthi liqhubeke libusa. Umnumzana Phathisa Mlambo upha imbono yakhe.
I think the problem is Chamisa. I think uchakalo sesenze ngani party ngeyakhe. Ama decision asathatha raso ngana personal. Osukusenza ukuthi iparty isinga delay ka phela anytime because abantu phandle bayabona, abantu sebesola ukuthi kanti kwenzakalani, abantu sebekhala phandle kusazwisise. Yindlela sesenza ngayo, usezenza ukuthi simzondele umfana. Bekumele lithayekele izinto zizifloele, kodwa sizifike ukucineni, ngayikhitshwa sikhitshelwe kuzo. Khathisa kusakanti kwenzakalani. Sokunikizana ilubholo lokungena.
Umnumzana iPhithule Maphosa owezaphu uthi lokhu okwenziwa yiMDC kusobala ukuthi abakwenzayo akulani labantu.
Kusobala ke ukuthi into abayenzayo ayilani labantu ikakhulu abantu bakobulawa le Matabeleland lapha baphusha iagenda yabo eshona supremacy leshona hegemony. So kusobala ukuthi iMDC is western izanu PF izanu yasibulala kodwa izange isifakele abantu bakibo.
Umnumzana Khoni Dube ongumhlali wakobulawayo usolele sisehlakalo esithi abakufunayo ngumuntu osebenzela uZulu.
Hayi, siyakusola kakhulu ngenxa yokuthi ube ngumuntu esike sabala ngaye kumaphephandaba engumuntu omubi osokusibangalisa all of a sudden sengumuntu osebiselwa. Indlela osebiselwa ngayo yesingayizwisisiyo ukuthi ubiselwa ngandlela bani. Masibalile ngumuntu ongabhadala izikwelede engasomuntu oqondileyo. So automatically khona kusiyakusola ngendlela ephezulu kakhulu.
Umnumzana Nqobile Khumalo uthi kukhona okunuka santungwane ngoba konke lokhu kwenziwe siphangiphangi kungazange kwakhulunyiswana loZulu njalo kakuzange kube lencwadi ekhuluma ngokuchiya umsebenzi kukaKansila Kambarami.
Uthi ngakhunja nale akukhulunywa ngomlomo uthi aresigna walani ukuthi abhale i-resignation letter yakhe. So suka sokuhanja uyehlala siphangiphange emhlanganweni selimpisa futhi inalo muntu ofanayo. Ngezinye indlela ngibone ngani abazange bawunakane kahle kahle indaba leyi bayicabangisisa kuhle kuhle ngoba umuntu lo lisempe lamfaka e-ofisini inkinga yakhe bengabhadali uzathatha i-advantage ye-ofisi yakhe aqhubeke engabhadalanga. Okwesibili uZulu ambone ukuthi bake bawela kuZulu bayakhuluma loZulu ngondaba le ngoba nxa uZulu nguye osafayo ngenxa yezinto ezinje so bekumele batsho bona ukuthi ungenziwa njani.
Omunye olawula amalungelo kaZulu umnumzana Nkosana Mthimkhulu uthi yena uhlupho olukhona yikuthi amabandla ezombusazwe afuna ukuqala azisuthise wona kungakasuthiswa abantu abayibo ababamelayo.
Uhlupho esikhangelene lalo lapha eZimbabwe ngelokuthi amabandla wonke ezombusazwe awafake abantu phambili bakhangelele ukuthi bona beqale bezinothise bebona ukuthi bona basuthisekile kuqala bengaze bakhangela abantu.
Amanye amabandla asathule ngalolu daba loba nje kuyinto ekhathaza isizwe jikelele njalo kulilungelo labo ukufaka ilwizi ngoba isikhathi sokukhethana ngamabandla sesidlulile. Lokhu kuyinto etshengisa ukuthi ukwehlukana ngamabandla kuyinto esivele yamila impande elizweni. Abanye njalo ngabafungayo besemba phansi ukuthi uKhansela Gambarami vele uzasichiya lesi sikhundla ngoba engasumuntu odabuka kobulawayo. Ngokwenzakalayo okwamanje kusobala ukuthi kusaselomango ukuthi lolu daba lugqitshwe njalo basasekhona abalokhe belensolo kanye lembono ehlukileyo ngalesi sikhundla. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Bathabile. Kusenjalo udaba lukasodolobho weVictoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini kanye lomunye wakhe weThegudu umnumzana Henry Mutshatibaya lamakhansela ayisithupha alelo dolobho abamiswa umsebenzi ngengqabanqoza ekukhetheni omeya luzathethwa ekuqaliseni kweviki ezayo. Lokhu kuvezwe isiphathamandla sebandla le-MDC esibona ngeziphathelane lamakhansela umnumzana Cecil Zwidzayi exoxa leStudio 7. Ukuze sihlaziye kabanzi okwenzakala kuleli bandla ngamakhansela labo solodolobho, sixoxe lomsekeli wesikhulumeli se-MDC umnumzana Bekuthemba Mpofu oqala ngokuchasisa ngokwenzakala kobulawayo esungula ngokhansela Gambarami.
Mina okwazi kwami ukuthi lokho esimelele isithembi sasenzileyo ukuthi ngona uzaresigna, ngichekile phaya kuphathi kaka-resign, nakukhansela kaka-resign. Usicelo sesazi ukuthi e-resign ezu-deputy mayor, and then we take it from there as a party.
Ngubani lapho okhonyayo esigabeni sakobulawayo nxa inkokheli sithi umnumzana Gambarami kakachiye umsebenzi kodwa kuzwakala ingani uvotelwe njalo ngamakhansela wabuyela esikhundleni?
Ovotela imeeting yangkhona ngihambanga kiyo, ngidinga u-provincial spokesperson, I think nguye ozaba ngcono ekukhulumeni indaba yangkhona ngoba mina bengekho. Kodwa mina engikwaziyo from a party position ukuthi yena utshele iparty ukuthi ngona uzaresigna, so sisamelele incwadi yangkhona.
Ngezinye indlela uyavuma ukuthi kuloko ungazwisisani kubandla lakho ngalolu daba?
Hayi, akula ngenxa ukuthi nga uthengkona nakasoke resign nga ngithenge ngivumelana nawe ngokubona kwami yena uvumile lokhu iphathi yamcela ukuthi ekwenze ukuthi uza resigna njengodeputy mayor.
Ngalokhu nje ukuthi lokho okwenzakeleyo kokuvotelwa alikunanzi njengebani?
Njengoba ngithile mina bengekho, I think udeputy spokesperson wakubulawayo ade khona ube thatha ama-notes I'm told. Angakhulumi laye njengalokho thina engikwaziyo njengomuntu okunational ukuthi samcela ukuthi e-resign. Incwadi yayikahambi ku-City Hall ku-council la kithi ngapha e-national ayikafiki, kutho ukuthi kaka-resign, kakayenzi lokho acelwa yiphathi.
Udaba solungaphi kathesi olukameya we-Victoria Falls lo weThegudu lama-council?
Nxa umuntu esuspendwa, incwadi yangkhona iyahamba ku-National Organizing Committee, yiyo ezababhalela njalo i-confirma ukuthi sebesuspendiwe kumbe abasuspendwanga. So i-province ile-right yokuthi i-suspende abantu laba using i-disciplinary committee, and then after that indaba yangkhona i-confirmwa within 14 days organizing committee. So indaba yangkhona in between i-province le-organizing committee.
Alo ke ngumnumzana Bekuthemba Mpofu umsekeli wesikhulumeli se-MDC ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo.
Akubizozwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe-Media Center ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezulu liyamenywa kulezi ngxoxo eziza kwenzela endaweni ezilandelayo. Chipinge ngolwesine mhlaka 8 Lwezi, Mutoko mhlaka 15 Lwezi, Harare mhlaka 21 Lwezi, Gwanda mhlaka 26 Lwezi, Lupane mhlaka 28 Lwezi, sicine ngakontutu ziyathunga kobulawayo mhlaka 30 Lwezi. Asidibaneni Lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngqondo. Lingakuthwa ileli thuba.
Phakathi kokudubeka ilizwe liswela imali, ubuyanga sobubhahile, ingcwethi kwezomnotho seziqinisa elokuthi ilizwe kumele lidanele kusiphiwo semvelo ezenjiwayo njengendlela yokuthuthukisa umnotho ngoba inotho igcwele emhlabathini. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethulele ilizwe imbiko ethi kuyathembisa ukuthi ilizwe lingasuka ebuyangeni ngoba inkampani yakwele Australia ethiwa Invictus ithembisa ukuthi ilizwe lingathola amafutha ezimota emzarabani duze lomngcele leMozambique. Kodwa abanye bayasola besithi inkokheli yelizwe igcwele inkohlakalo okungenza inzuzo engatholakala emgodini ichaphazwe. Owake waba ngumeya wedolobho leGwanda umnumzana Thandeko Zintimkandla uthi okunye ukwenza inzuzo yokwenjiwayo ingaphathisi ilizwe ukuthi izigaba lapho okutholakala okwenjiwayo ziyabe zingatholi lutho kodwa inotho ihuquluzwa iziphathamandla zikahulumende.
Sina-ke lapha eZimbabwe sabusiseka-ke ngenxa yokuthi ezenziwayo ziningi kakhulu. Uyabuya balisa ogolide, balisa amadayimani, ubale uthini i-asbestos, ubale i-platinum, ubale ingabe yini konke kukhona. Okuyikuthi aluba lezi zinto zenjiwa zithengiswe ngendlela eyiyo, aluba ilizwe liyaphuma ebunzimeni lobu eliphakathi kwabo. Kodwa inkinga-ke isuka ibe sekuthini imithetho yona leyo ehambelana ezenjiwayo kayisiyo eqondileyo. Ngobana engikwaziyo mina yikuthi abaningi abazigebhelayo ngamankampani azimele wodwa. Uhulumende abe sithola lokhu esithi i-tax kumbe umthelo. Kabana abantu bahuquluze yonke inoto abalayo bazenzele imali bona. Ngenye indlela kuthi umthetho wezenjiwayo ikakhulu lezi ziligugu kumele uguqulwe uvumele ukuthi mhlawumbe uhulumende abe nesandla sokubona ukuthi inzuzo etholakala lapho yabiwa njani. Kumbe sibuyele kuloko okuthiwa i-devolution of power, uwehliswa kwamandla ezabelweni.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Albert Mhlanga ongusomabhizimusi njalo uthi uhulumende kaphathisi abembayo okwenza basephandle kwelizwe abayabe bekutholile ukuze bathole imali yakwamanye amazwe.
Ungathi uyananzelela ilizwe lethu leli ligcwele igolide eliningi kakhulu and unanzelela ukuthi igolide lethu khathesi ungaligebha nje ngehara kumbe ngekhuba. Ongafani kwamanye amazwe ufana uhambe uphansi komgodi about 200 kilometers uyaligebha, okuyukuthi kwamanye amazwe alisekho. Lapha eZimbabwe igolide sibili liningi kakhulu ukuthi nxa kuthe kwatholakala abalemishini yakuligebha, kwatholakala izindlela eziqondileyo ukuthi silithengisa njani, silibuthanise, silithengise wandawo, ilizwe lethu leli lingaphumelela kakhulu. Ngoba into esisenzakala kathesi igolide igcwele emhlabathini lapha. Kodwa ngenxa yokuthi kakula muntu bakhala ngamakompresa esikhathi eziningi, bakhala ngemithina yokugebha, bagebha nje ngamapiki lezimbo. So besokusithi labo abagebha ngamapiki lezimbo abasebezithengisela igolide labo bengalithanga efidelity, bazithengisele nje kubantu abazihambelayo, bachaphelalo igolide beyithengisa kubo-South Africa lakwamanye amazwe. Lokho kubangelwa yikuthi bona labo bathi banama-claims igolide baya bengaligebhanga kuma-claims abo, babelidobhile nje bafanele basebenzisa ama-certificate ukuhambisa nje okuyimbijana khonapha efidelity. Kodwa eliningi linjani bengalisi efidelity.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Terminus Masuku uthi inotho igcwele elizweni kodwa uZulu udubeka ingane akulalutho olusemhlabathini.
Hey, uyazi ukuthi lapha ilizwe lethu ilizwe elinothileyo mpela. Kodwa silendubeko ukuthi kulezi haga abantu abangamasela akula muntu okhangela omunye. Ngoba ilizwe lelo ungalibheka kahle kahle, I've been to Chiatso sometimes, abantu bakhona bayakhawula into engakaziboni. Kodwa kuthiwa khona kulento ekuthi ingaphilisa abantu. Lokhu konke okukhulunywayo lokhu kuyabe kusenzakala lokhu kusendaweni yokuthi omunye lomunye azivulele amakhala akhe angangenisa ikhala, hayi sokuright ke khonapho. Uyazi zithwele nzima nje kodwa ilizwe leli lingalisa namanye amazwe amancane kakhulu kodwa aphile uphile ukupheleleyo. Thina singabantu abahawulayo. Ingazi ukuthi kanti yena uNkulunkulu vele wasithatha wasibeka kuleli lizwe wakutheni. Ngoba kathesi ubona yona isalukazi sebukhaya kubizwa loli yusa. Akungitshele baba ukuthi khona ngediya nge-diabetes, nge-BP, uyayithola kuphi leyo yusa ukuthi athenge kodwa ilizwe lithiwa linothile kule gasi. You can mention any type of ama-minerals akhona la. Kodwa vele kuba kuphelela nje kuyinto yokubalisa. Sibalisa njalo nje silivulele liphage silivale, silivule njalo njalo silivale futhi. Kodwa ungelanto enceda umuntu.
Umkandla uthi okunye okungenza ilizwe lincedakale ngezuwenjiwayo yikuqinisa umbuso wezabelo owe-devolution.
Kuthi lo lalo ombayo lezi eziligugu kube lengxenye eyaziwayo ukuthi mhlawumbe iyasala kuleyo ndawo kumbe kuleso siqinti. Asithi njengomzekeliso xa sebenzile konke encobe sekuthiwa okungabambe i-5% kumbe i-10% kusala kuleyo ndawo ukuthuthukisa leso sigaba ngoba umdali wathi udala wakudala wakubeka kuleyo ndawo. Hathi ukuthi umnotho walezi ezimbiwayo uthathe ngabantu ingabe ngabangaphi lokho nalokho okwenziwayo kakube nekusalayo esigabeni. Uzabona izikolo ziyathuthuka, izibholane ziyakuba khona, amadama azakuba khona, imigwaqo izalungiswa, amaklinika azakwakhiwa. Konke lokho kungenzakala nxa lokho okwenziweyo kungasali kulaba abaluthwane abavele befuna ukuthatha yonke into. Yiyo indlela embone ngathi mhlawumbe izathuthukisa izabelo ngoba isabelo ngesabelo kumele sizikhangelele intuthuko yazo. Singameleli lokho okukhona kathesi ukukhangezwa nguhulumende. Bazithathele lokho okukhona bakuphiwe bahleleke inhlelo zabo zentuthuko.
Amankampani emigodi amakhulu afana le-Rio Zimbabwe le-Wange Colliery abhekane lobunzima obukhulu kakhulu obuthiwa bubangelwa ukuhuquluzwa iziphathamandla zikahulumende.
Uhlelo lwezi connection namuhla sixoxa labasakhulayo abasanda qeda izifundo zaphezulu emakolishini lakuma university sisizwa ukuthi bayayithola na imisebenzi. Nxa ungomunye wabo njalo uloyisa ukungena kuhlelo thumela iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 kumbe ubhale ekhasini letu le-Facebook ele VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lamuhla lilami uNtungameli Nkomo.
Isigodlo someli wele Melika eZimbabwe lamhlanje sisungule uhlelo loncedo lwenkulungwane zamadola ezingamakhulu amane lamachumi ayisikhombisa olokuphathisa uhulumende weZimbabwe ukulungisisa osukonakele ekulondolozweni kwendawo zemvelo ezithakazelelwa izethekeleli ezinjengamanxiwa aweGreat Zimbabwe eMaswingo lezinye. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lolu ncedo luzasetshenziswa ukulungisisa imiduli endaweni eyakhelwa amanxiwa aweGreat Zimbabwe eMashingo ebisidilika kanye lokugamula isihlahla sohlobo lweLantara Camara esesingcolisa lindawo. Ekhuluma emkhosini wokunikeza lolu ncedo owenzelwe endaweni yeGreat Zimbabwe Ruins, umeli weMelika eZimbabwe uAmbassador Brian Nichols uthe lolu hlelo luzaqhutshwa phakathi kweminyaka emibili elandelayo ngoba beqakathekisa ukulondolozwa kwendawo zemvelo njalo eziveza imbali yelizwe.
The project here is a $475,000 two-year effort.
Uhlelo lolu ngolweminyaka emibili lubiza amadola azinkulungwane ezingamakhulu amane lashumi ayisikhombisa lanhlanu, $475,000. Umnumzana Stephen Battle uthinte ngamafishane mayelana ngomsebenzi wethu lapha edolobheni leMashingo, kodwa wothi ngiqhubekele phambili ngilitshela ngezinye izinto ezigqakathekileyo. Ngaphambilini komsebenzi esesiwenzile lapha, sikhangelele ukuqhuba njalo umsebenzi wokulungisisa imiduli ngendlela ezakwenza ilondolozeke ukuze abazobuka lomsebenzi kwelakusasa bathole ithuba lokubuka lezi ndawo bebona esikwenzileyo lapha.
And to ensure that the site stands as majestic as it does now for generations to come.
Uambassador Nichols yena oqale ngokubhoda yebuka intaba lapho inkosi yalumango uMambo ayehlala khona ngesikhathi kusakhiwa indawo yeGreat Zimbabwe, uthe ujabule okwamagama ngokubona ubungcitshi obuvezwa ngokwakhiwa kwalindawo kusetshenziswa amatshe kungakabi lesamende ebuka isiko labantu balumango. Isigodlo sommeli weMelika eZimbabwe sisungule lolu hlelo sincedisana lenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwendawo zembali lemvelo ezethekelelwa ngabantu bemazweni womhlaba eye World Monument Fund, WMF, elesigodlo sayo edolobheni ele New York City eMelika. Bezosebenzelana lohlangothi olubona ngokulondolozwa kwendawo zembali lezemvelo kuhulumende weZimbabwe ezijabulelwa yizethekeli zomhlaba. Emkhosini walamhlanje bekulabe esigodlo someli weMelika eZimbabwe, abenhlanganiso eye-WMF, umphathintambo wesabelo seMashingo umnumzana Ezra Chadzamira, abohlangothi lokulondolozwa kwemvelo lembali yelizwe lezakamizi ezakhele endaweni ezihanqe iGreat Zimbabwe Ruins. U-Ambassador Nichols ubike njalo ukuba enye yale mali izasetshenziswa ukulungisisa umduli weyinye njalo indawo yembali lamasiko ejabulelwa yizethekeli esabelweni seMathebeleland South eMatopo lezinye indawo ezinjengalezi ezidinga ukulungisiswa. Ubike njalo ukuthi bazaletha ingcwethu zokulondolozwa kwendawo zembali ezizavela eMelika lemitshina yabo yangalezi nsuku ukuzolungisisa lezi ndawo phansi kwalolu hlelo. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, nginguPraxedes Jeremiah.
Izizalwane zeMelika lamhlanje ziye kukhetho. Ukuzaba kukhethwa amalunga edale le House of Representatives wonke angu 435. Kuthi kuzakhethwa njalo lamalunga alikhulu i-100 awe Senate. Kwezinye njalo izigaba zelizwe kuzakhethwa abogavana abangu 36 abavela kundawo ezichiyeneyo. Iningi libona ukhetho lolu olwenziwa lamhlanje luzaba lukhomba ukubana umongameli welizwe leMelika ulalo na usekelo oluzabangela ukuthi enqobe njalo kuhlandla lakhe lesibili elizayo. Silugqiba ke lamhlanje uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ngesikhangele ebezikhokhela. Oye ngumphathintambo obonanga ukusetshenziswa kwemitshini yalezi nsuku njalo engummeli wenyanga South edale lephalamende umnumzana Superman Diwanzira ubotshiwe lamhlanje. umeli wemelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols unikeze isipho semali ezinkulungwane ezingamakhulu amane lamachumi ayisikhombisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gandhi, asidibaneni njalo ngo 6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.